Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere, kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete, kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvo zviri kutaura kunoti vatungamiriri vedu havana kana kufungwa dzekuti chii chavachaita mangwana, mangwana chaiye chaiye. Saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga. Iyeye kuzvitonga politically tiri kuzvitonga, but tiriva tinoti economic laggard yeAfrica. Tinoimpota matches, tinoimpota matoothpick. Nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chipo Njuma vanobva kwamasembura kubhindura, avo vanoti vasuwa mushakabvuva Robert Mugabe, avo vaiwanzovaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Aianzi munhu anofukundurwa data avafukundura vadzoka vai vazobatsirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika. Asiyana nemaindependence yemakore ese, makore ese taidya tichibvuta. Iye zvine zvino gore rinera haatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvaazvarwa nyika yawana kuzvitonga, vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana neemakore tichangohwina nyika. Taiurayirwa mombe, sadza, vanhu vachiita mitambo, mabiko, wawachi. Iye zvino izvi hakusisina zvese izvozvo. Dai zvadzokera pachinyakare changa chiripo ichocho, aiwa nyika yedu yaita zvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga. VaHlatchwayo vati chanyanyonetsa ndechekuti uori hwatekeshera munyika zvave kuita kuti varefu vadye zvivapfupi nekureba, vachitiwo havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nhengo dzevemapato anopikisa, kunyanya nhengo dzebato ravo, vachiti ZANUPF neurongwa hwekuparadza bato ravo, kunyange hazvo vachiti hondo yaka rwirwa kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye kuti kodzero dzeveruzhinji dziremekedzwe.
Tiri kuona vechidiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka. Ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Mike Tome varimo mujere izvezvi vakasungwa, asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuvapambevhu kubva kune vachena, asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaiitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba huchienderera mberi, hapana rusununguko kuvana vezimbabwe. Changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara, uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda. Vanhu vari kutukana kana vakada kutiuite kodzero dzako. Saka izvozvo izvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsoburitsa chakanaka. Kuti vanhu ngavadzidze kuti vaite politics zvavo mune zvakanaka, because politics dziri kutora nguva yakawanda, asi kuvhura maindastry kuri kutora nguva shoma. Saka chatinofarira ndechekuti isusu dai kuri kunzi izvo vanhu vaconcentrate much on rebuilding this country and building the economy and not concentrate too much on politics, because zvinhu izvozvo izvo ndo zviri kutora nguva. Vana vazhinji vemuZimbabwe mukatarisa izvinezvi, vazhinji vari mhiri kwamakungu, vari kutiza nzara nenhamo.
Munyori mukuru mubato rezapu vamujobhiza nhuku vanotiwo panofanira kuve nekuenzaniswa kwemarudzi munyika. Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda, zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu, ku Dunrema Tableland uye violence kana kuti mirijonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda mzano vakafoma bato nonzi Zoom tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections ne 2002-2008 tirikuona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona ma cycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vave kwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe. Zvinotaridza kuti tine mucherechedzo wevana vakarwirwa, wevana vakasunungurwa kubva muutongi hweudzvanyiriri. Hongu, mu41 years tinofara kuti takwanisa kutora ivhu redu kubva kuvapambepfumi, kubva kuvarungu vashoma vanga vari vadzivevhu, takwanisa kudzora ivhu redu. Ko ndo chikonzero kachakasaka kuti vanhu vaende kuhondo kuti vanhu vadzorerwe ivhu ravo. Takwanisa kuzvita izvozvo mu41 years.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga, vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika.
Vamunangagwa vari kungoramba vachisumbirira nhau yerunyararo nenhaurirano nokukurukura pamwe chete kunyange zvedu tikumapolitical parties akasiyana, asi ngatiitei mwero wokukurukura kuti patinenge tine muonero wakasiyana toonesana zvisina mhirizhonga mukati, zvisina mheremhere, zvisina kukumbira zvirango zvoupfumi pamusoro penyika mukati. Ndo zvinoita vana vakasununguka. Saka tine mufaro nekuti tinoti Zimbabwe yauya. Makorokoto, makorokoto amhlope, vana vemuZimbabwe amhlope Zimbabwe.
Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko avo ekucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore 41 yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU-PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga. VaMugabe, avo vakatungamira nyika kwemakore 39 vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.